primary lesson agar anonesa agara chinetsa vanhu vanopopotigana vamwanorwa madzika mapato saka ndoona kuti apa pazanupi yatopinda dambudziko nokuti chavarida kunyatsoongorora ndechekuti vanhu vacho vari mumasiri kana mumastrakcha acho chekutanga vasi ve-G40 here nokuti vane kakutyakuti vangangozoregera vanhu ve-G40 vachipinda nerweseri asi ngatinyatsotarisa kuona kuti mitemo inenge yaiswa iyi mitemo inobvumira here vanhu vari munharaunda kuti vange vachisarudza munhu anoda nekuti kana wakutara mitemo yokuti mofamba muchikambena mese mutazodai mozodai mozodai zvinoremera vanhu izvozvo zvavari kutoita kuti hatiri kunge tichisarudzira vanhu vamiririri ndo zvavari kutoita saka sokuona kwangu inini mitemo yacho inenge iri kunyanya kusunga zvazviri nani zvivangowirirana kuti toenda here kumaparamari meting kana tokuita zvekonsensus ndo zvaa zvakareruka
kupanyaya yekuti vakarwa hondo vanenge vachida kukwikwidza mumapuraimari imomo vanozopiwawo mukana wekukwikwidza vasingaongororwi kana kunanganidzwa yatingati waiver
ko kana vakarwa hondo unenge uchidiwa here navanhu nekuti kungoti vakarwa hondo pasina nhoroondo inoratidza kuti wakashanda nevanhu munharaunda muconstituency macho kana muwadhi macho unoisa nekuti vatara kuti dziva zvepolitics social economic saka kungorwa hondo chete kutakurira gidi hazvirevi kuti unonzwisisa ndozvichagumbura vanhu vakawanda izvizvi kuti ninge akarwa hondo yake asi tanga tichida nhingi nokuti ndiye agara chienda nevanhu
tinonzwawo kuti ZANU-PF yakasungawo kuti vanenge vachikwikwidza mumapuraimary elections ivavo vanofanira kunge vachitsvaga rutsigiro vari pamwe chete
apo takutoti matsotsi hagerani nekuti vanhu vezanu vanoziva kuti vanoshandisa mari afu mbeu fertilizer zvese kana zvitsvaga rutsigiro vanoziva kuti kana ukaenda uri wega unokwanisa kunge uchiita zvine zverusere asi kutovharidzira dhemokrasi nokuti inini kana ndiri candidate nditsvaga rutsigiro ndine strategy yangu yematauriro andinoita nevanhu